Ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei nomi soroye na uzedu za nasi chipiri kukazi 28-2017. Meya we Gutare Johannesburg opo merwa mosha ye kuomesa musoro pakushunguruzwa kwe zvizvarwa zvedzimwe nyika zvichitevera mashoko anonzi akataura anoonekwa seanokurudzira kurwiswa kwevabva kure vari muSouth Africa. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuparara kwaita migwagwa uko kuchavhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika. Nerera dzinopiwa mbudzi hadzi kana kuti sheshe kumanikaland kuitira kuti vadzipfuye vozowana cheuviri mune remangwana ravo. Muchirongwa chive chidiki cheThe Connection pa Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinofungwa nevechidiki zvichitevera mashoko ava Mugabe kuti vapinde muchirongwa cheNational Youth Service. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanesha mwari dzitifarire pa Facebook page redu.